vachitaura nevatori venhau kustate house nezuro pavaitoreswa mhiko muzvinafundo mutule ncube vakati vari kuda kuisa mutsipa pabasa kuti vagadzirise upfumi hwenyika uhwo hwagwadama vanoti vari kuda kubvisa mari yemabond notes uye kumisa tsika yehurumende yekungoshandisa mari yaisina ichizoguma yoita zvikwereti vanotiwo vari kuda kuti zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo zvose uye kuumba ukama nemabhanga anokweretisa mari pasi rose eimf neworld bank asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pasi rose muzvinafundo steve hanke vanodzidzisa pajohns hopkins university muamerica vanoti havaone muzvinafundo ncube vachigadzirisa upfumi hwenyika yezimbabwe nekuti wangofanana nemurwere wegomarara kusina kana chiremba kana godobori kana muprofita anoziva kuti poitwa sei vahanki vati munhu akatomboedza kugadzirisa upfumi hwenyika chete ndivatendai biti avo vaive gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vabiti mbune vati vane muono mumwe chete seva muzvinafundo hanki
munogona kuedza kuisa lipstick pabere kuti bere ibere but muchinda uyu achadiscusa kuti biggest problem yemunyika haisi upfumi husiri kufamba biggest problem yemunyika haisi mabasa asiko mari iri kushayika biggest problem izanupf
vaendererawo mberi vachiti chati home chareva vachiyambira kuti muzvinafundo ncube vanogona kuguma vaita chitsoka ndibereke sezvakamboitwa nerimwe gurukota muhurumende yevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe dr nkosana moyo vakaguma vave muupoteri
but murume uyu aidha achatiza odzokera kwaanga achitita metsuku kana kuti vachamumedza zvakangoitwa muwese so you have two options either is going to be the second Nkosana Moyo or you become another co-opted person
mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi dr simba makoni avo vanoti vanhu havafaniri kungotarisa muzvinafundo ncube chete nekuti chara chimwe hachitswanye inda
tuli ncube munhu ane unyanzvi hwakadzama chaizvo hwezvinhu zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisa nemari asi pachake ega hapana chaangaite kupingudza upfumi hwenyika ino nezvimwe zvese zviri kunetsa chinhu chekutanga chinodiwa ndechekuti chikwata cheutungamiri makurukota kunyanya ehurumende vachitungamirwa napurezidhendi vanofanirwa kushandira pamwe sechikwata chimwecho
dr makonde vatiwo dambudziko guru rakatarisana namuzvinafundo ncube inyaya yekuti vamunangagwa vatora ruoko rwavamugabe pakushandisa mari yehurumende zvisizvo
zviri kuratidzwa nemaitiro avo ndezvekuti havana kusiyana navamugabe vavakabvisa vari kungofamba negwara rimwero remukuru wavo wavakabvisa iye
asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano vanoti vamunangagwa vakabaya dede nemukanwa nekuendesa vapatrick chinamasa pamudyandigere vachivatsiva namuzvinafundo ncube
chekuti anga achida kutenda purezidendi munangagwa vakanzwa zvichemo zvedu dai vativhisira vachinamasa paministry of finance nekuti vachinamasa vanga vasikukwanisa kunzwisisa nekuti havana kuzvidzidza zveeconomics izvi saka tinofanira kuti pana minista vanoziva muzvinafundo mazvikokota anotendwa pasi rese zvavari kuronga tinotenda zvinobudirira
mashoko aya atsinirwawo nadr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe
mashoko avataura sofa mashomanini ndinobvumirana nawo I think mashoko akanaka but I think chakakosha ndechekuti zvichiwandudzwe zvichiiswe into ma fiscal policies
zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezveupfumi risina mukara akamboona kunyange hazvo iine nyanzvi dzakaita savancube asi vakawanda vanoti uhwu urombo hwenherera kupakwa ichirutsa kuti vancube nevamwe vavo vanokwanisa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi aiwa regai vakuru vati totenda maruva tadya chakata ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu